kwazara nezvamupiyefu tichidzira kuti saka tinenge tichinokambira saka zvadaro nemva vepolisi vatuma mapepa eriot saka isu vanhu vanga vaifanira kunge vachireta ipapo pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare makuona pakadi pakatozara polisi nemaite ezanupiyefu ubva maite ezanupiyefu bva vataka kunonga matombo vanonga matombo vachiibva vataka kutema motikari vatema motikari dzedu kubva vanhu vaya vadi vedu vatiza vetdc vachibva vaenda saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhukiri paa padi pakarwa matagers nepolisi pakliwa vakuchidzokera kudzimba dzavo nopatiri kunzwa kuti umwe wedu azotemwa nedombo akambasira pasport akutodzokera kumba kwake hake
pane vari kuzivikanwa here kuti ndoo vakanda matombo aya zvafamba sei
vari kuzivikanwa kuti vakanda matombo
vamutema ndivanani vari kuzivikanwa here
vamutema vasati vatapuwa mazita avo ini inde handitiri panzvimbo saka tatozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakaikanda matombo asi vari kuti mayouth ezanupiyefu anogara nomo mutanaka
mamhangara here nyaya iyi kumapurisa
vaenda kumamhangara ndovanga varipo vamwe machandeni vatati nawo
saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino
mutumbi wemufi uchiri pagiraundi pavari kunzi vati watomwa nematombo patanaka
saka imomo nzvimbo yenyu yeglenview zvinhu zvakamira sei chaizvo sei muri kuitika mhirizhonga yakadai ndo zvagara zvichiitika here kana kuti
munzvimbo yedu yechiri constituency magara muchitoitika violence hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka last thursday muchatwendi patakaenda muhushe wekunze tinonamira maposters edu pakauya mayuti vakatumwa nekandidheti iri kukwidza nezanupiyefu nemotikari yautete adaita kanzela ewhite chinted ewhite vachibva vasvika rebva vatibhloka nobva vatora flawa yanga vainangaina mamaposta avo robva vabira mota yedu yekunamira maposters ezanupiyefu vatora mashanga aida kutisa motikari yangu